re primary ne secondary education ri kuziva hazvo kuti pane ma teachers union vari kutiwo musi wa 22 March vanenge vachiudza ma members avo kuti vasaenda kubasa. Tiri kuzviona zvedu muma social media umu, asi isu sebazi re primary ne secondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusoro-soro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuZimbabwe. Zvatakadai takatovhura zvikoro, tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Ko zvichemo zvavo zvavari kutaura muri kuzvibata sei?
Isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa, zvimwe takatogadzirisa, zvimwe zvitori mumaplans edu. Saka tinenge tichingokurudziro kuti vauye havo kuzodzidzisa musi weMonday, vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo. Tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana, tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yeZimbabwe.